Pana zvakashata kana vanhu vakabhadhara penjini yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yokuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake. Savashandi vakawanda vanobhadhara mapensions akasiyana-siyana, including inobatwa nemutemo yenasa. Saka mapensions aya anosiyana-siyana, asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana. Hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe muchandigere pamari yababa, kana kuti baba asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda. Hapana zvakashata, asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe.
Pari zvino, asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitivo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere, asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipohwa mari yakawandisa zvikuru.
Hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka, vamwe vobatwa zvisina kunaka. Toona vamwe vari varombo, vamwe vopiwa zvakawandisisa, zvinenge zvisina kunaka. Tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana.
Ko, panyaya yekuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo,
hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti purezidendi ndiye anenge achidhisaidha kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa. Sejadigere, tirofungidzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Noti kuti purezidendi panguva nenguva, purezidendi ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa. Tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napurezidendi anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo. Saka simba riri kupiwa purezidendi rokuti ndiye anodhisaidha zvokuti unopiwa chii, tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho.
Iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya?
Nyika yakagara isina mari zvayo, asi nyaya yepenjeni kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe, unenge waibhadhara iwewe. Kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira, hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family. Zvakuita as if inyaya yekutengana, kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake